Misangano yatiri kupinda inosanganisira kuparurwa zviri pamutemo inoitwa naSecretary General Buterezi yakatoitwa. Ndiri kutarisirwawo kupa statement zvatiri kuita senyika yeZimbabwe takanangana nekusimudzirwa kwemadzimai nemwanasikana. Ndakatopinda nezuro musangano wekuona kuti tingaenderere mberi sei takabatana nemamwe mabato muUnited Nations. Tine musangano nevamwe maministers emusadik neAfrica Union. Pasadik takatora mukana uno wokusangana nemaministers ese anoona nezvemukupamukana yakafanana kumwanasikana nemwanakomana, nekuti takatarisira kusangana zvakare muZimbabwe. Tiri kutarisira kukohwa ruzivo senyika. Hatishandi tega, tinoshanda navo maUnited Nations agencies, tinoshanda nemadevelopment partners, tinoshanda nemacivil society organizations nemaNGOs. Seteam Zimbabwe takauya takabatana mubasa riri kuitwa nemumwe namumwe akauya kuno kuNew York kuUnited Nations. Nderekuona kuti zvibatsire nyika yedu kuona kuti tanyatso penenzvera patingadaro tichisirira.
Iwo musangano uyu wakakosha sei uyezve zvii zvamuri kudzidza pamusangano uyu?
Tine mitemo yakaiswa nehurumende, tine mapolicies nemastrategy. Toda kuona kuti ndepapi patiri kutadza kunyatsosvika pamaresults, kana kuti zvatingade chaizvo chaizvo. Titange kuona madzimai nevanasikana vachipiwa mukana yakaenzana. Tinokoshesa ruzivo runobva kunyika ipi neipi. United Nations inounganidza nyika dzese, vese maministers ekunyika dzakasiyana-siyana variko, dzinge dzichipanana mazano nekupenenzvera kuti patingadaro pachiita kuti titadze kusvika pane zvinhu zvatakatara tikabvumirana kuBeijing 1995. Chingadaro chiri chii chatisina kuita?